last Secretary Cyril Ramaphosa results in my elections 2020 between Joe Biden and Donald Trump. Kwetu ku Indiana kwa tihuko. So far Trump kutunganirira tichaona kuti zvichasvika kupi zvakadaro asi zvazvinoratidza ndezvekuti America ine democracy vanhu vanoita zvavanoda vanotiita kumotera munhu wavanoda kuita zvekurongwa kana zvokumanikidza zvatinoita kune dzimwe nyika ichitadza kuti vanhu vanotipinza muzvigaro tinovatonga pane kuti tivatungamirire vachitiudza zvavanoda ivo kuamerica zvinoita zvakasiyana saka ndo imwe lesson yatinofanira kudzidzawo kunyika dzedu kuti vanhu ngavasununguke vavhotera munhu wavanoda
mungaone nyaya yekuti vapensi vanova mutevedzeri wavadonald trump vanobva ikoko kuindiana yabatsira vadonald trump here kuti vahwine munzvimbo iyoyi
tokuona kwangu zvangu nekuziva kwandinoita vapensi vakanga vasiri munhu angari kupopera zvake kuindiana nokuti kana pavakazodaidzwa kuti vaende kuwhite house ka paitori ine maposters aitonzi pence must go he was very unpopular asi zvekuitika kuindiana izvo zvokuti indiyo state ine vanonzi Ku Klux Klan vanhu vanoda kuti vazviite vaiti venyika yemuamerica saka ndo imwe iripo kuti vanhu vedzimwe ndudzi vatema maspanish nevamwe vashoma ava vechiamerican vanoda nyika yavo vanozviti tisvaridzire nyika ndo vakawandisisa saka ndokusaka kuchiona president trump vakatungamira zvavapensi kwete he was not the most popular person
zvii zvingadzidzwe nezimbabwe nezvatiri kuona zvichiitika imo muno muamerica panyaya yesaru
tinodzidza zvakawanda kuti zvatinofunga vanhu dzinguva zvinobva zvinozobuda zviri nokuti vanhu vangu vachitarisa kuti koivo vapensi vane zvangu vasiri popular saka vabatana navatrump vangazowana mavhoti here asi zvinhu zvinopinduka voshaya kuti zvakamira sei asi sezvandichitaura oredi kuti aiwa indiana inyika yakazara kana vichiti vemarepublicans yes asi vaya vari extreme vaya vokuti ndo vanoda kuzviti kana zvikaramba tinosira nyika yedu andataura vanonzi maku Klux Klan ndokune headquarters yavo kumadhinozviro which is just like 26 miles out of Indianapolis saka Indiana is a totally different state kusiyana nedzimwe mastates yese asi tinongotandira sezvazviri hatingaende tinosanitara chiti ibvai kuna endai kuindiana endai kudzijezi endai kwakadai tongoti zveindiana zvoperera kuindiana dzimwe nyika sedzedu kuzimbabwe ungati seiwo kuti kana vanhu vataura vataura kana zvinokada kuti havasiri that popular kauti chii asi zvavataura vataura ndo zvinofanira kuremekedzwa.